Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC, asi kuti ndivo vava kutitungamira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano wekutsvaga vatsigiri kuMbare. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakanga vari pamusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi matritsi emuHarare province kustudat kuMbare vanhu vauya nouwandu vanhu vamirire shanduko munyika. Saka vanhu vakawanda chose vachizonzwa mashoko kumutungamiriri webato redu reCCC vanenge vava zvakare purezidendi wenyika ino kutanga musi wa23 August baba vachamisa.
Shoko raparidzwa zvakanyanya nhasi nderei?
Ndokuti vana veHarare, vana veZimbabwe, gadzirirai kupemberera gore ra2023 igore rekupemberera shanduko iri kuuya munyika. Panenge pavane hurumende itsva, hurumende yevanhu, hurumende ichange ichizounza budiriro pamwe nemufaro mune vanhu veZimbabwe. Zvakare vataura mashoko makuru ekuti sarudza tirikunangana nazvo, tinoda kuti dziite murunyararo pasina mhirizhonga, nekuti CCC ibato rinozikamwa tazvaro munyararo. Nonga munoziva kuti masvodhi ose adarika tatiri mubishi rekutsvaka makandidhetsi edu kubva kuvanhu vanenge vachidiwa nevanhu. Saka tiri kupedza urongwa hwa musi wemugovera inova provhinsi yekupedzisira, provhinsi yeHarare. Takanangana nenomination court iyo iri kumusi wechitatu.
Ndopedzisira ndichitarisawo nyaya dzekuti kunonzi kune mhirizhonga dzinomboitika, zvakamirawo sei pari zvino?
Izvo zviri kugara zvichingoitika. Ndofunga makaona kuna Magutu, makaona kana Chirumanzu vanhu vezanu vachiita mhirizhonga, makaona kugopwe vane vezanu vachiita mhirizhonga. Saka nyaya dzemhirizhonga idzi havasina kudziredza vane vezanu, nekuti vari kuona kuti vana veZimbabwe vasunura, hakuchina chada kuramba chingoti pamberi pasingasvikwi. Ivo vanhu vachirunge zvisve nomurongo, vanhu vachiita nokudzizvironda, vanhu vachitambura. Takanangana nenyaya yekumboratidza nemapurisa pazuva ranhasi vatibvumira. Saka tinotarisira kuti ndo zvichagara zvichingoitika panguva dzino dzokutsvaka rutsigiro. Panguva dzino takanangana nesarudzo kuti mapato ose anga achibvumidzwa kuita musangano pasina kudziviswa.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira vemapepanhau nevatapi venhau kuti vaite basa ravo nemazvo pamazuva ano nyika yakatarisana nesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Mutori munyore mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vanoti chinhu chikuru ndechekuti vatori venhau vaite basa ravo neumhizha hunogutsa nyika ine utongi hwejekerere vachiti vanhu vachatora zvavanonzwa kubva kuvatori venhau vachizvishandisa kuita sarudzo. Asi sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti sangano ravo rinofara zvikuru kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kukosha kwevatori venhau nemedia pasarudzo, vachiti vanoimba kuti kurudziro yavo haipereri mumashoko okuivimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi vachionavo shuviro yevatori venhau yakafanana nekuti Zimbabwe Media Commission itaure neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekunyoreswa kaviri kwevatori venhau.
Tinofara kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kuti vatori venhau nemedia zvakakosha pachirongwa chesarudzo chatakatarisana nacho munyika, asi kurudziro yavo yavanopa kuvatori venhau ngaisaguma mumashoko avanovimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi ngaaonekwe mushuviro dzevatori venhau dzakazara mukufunga kwavo dzakafanana nenyaya yatinochema nayo misi nenguva yekuti kana Zimbabwe Media Commission ikada kuongorora zvichemo zvedu ngaive inoengage Zimbabwe Electoral Commission ZEC panyaya dzedouble accreditation dzatinoona sekuti hadzina kukodzera, asi takutoona ZEC yakatodaidzira ikakokera kuti vatori venhau vanofanira kunge vachibhadhara mari zvepamusoro peaccreditation yavakaitwa ne SMC.
Zvimwe zvikuru zvamunotarisa ndezvipi vamaunganidze?
Pane zvakawanda zvatinotarisa: kushungurudzwa, kurohwa, kuvhiringidzwa mukuto kwebasa. Tinoda kuti ZMC zvairi kufamba ichitaura mumatunhu akasiyana-siyana, yakabva muHarare, mumasvingo kwakasiyana-siyana, kuBulawayo vachitaura nyaya yepeace election reporting manual, zvakakosha chaizvo uye vari kuita zvakanaka nenguva yakafanira, asi ngavasaguma ipapo. Yava nguva zvino yekuona kuti ZMC yava kuita basa rayo richaita kuti vatori venhau vasaenda parumananzombe munguva yesarudzo. Saka tinokurudzira vapiri kuZMC kuti vachionekwa vachimhanya-mhanya panguva ino kuengage mamwe macommissions akafanana neZEC kuti nemamwe zveuye neva tinoziva vanogara vachivhiringidzana nevatori venhau vakafanana namapurisa uye nevematongerwo enyika mapoliticians, kuti vazive kuti vatori venhau ayo havasi kuita basa ringatarisirwa kuti vashungurudze, asi vari kuita basa rakanakira tose vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe vose nevari muno mukati menyika yeZimbabwe mukuita kwedu kwebasa.
Avo vange vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti rinoshuvira vaimbova sachigaro vebato iri vaMorgan Komichi kuti zvese zvichavafambira zvakanaka mukufambisa bato ravo ravakaumba. Mazuva maviri apfuura vaKomichi vakazivisa kuti vaumba bato ravo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vanoti zvakaitwa navaKomichi zvinoreva kuti vaKomichi vazvidzinga mubato reMDC.
Chekutanga ndechekuti tinovashuvira zvakanaka mukuedza kuenderera mberi nenyaya dzematongero enyika kwava kuita, nekuti zvavaita izvi semunhu akamboita sachigaro kwenguva refu vanozviziva kana kuti kana vagara vadaro hausisiri nhengo yeMDC. Saka ingangove Ndizango vedano zvavo kuti vange vachitora vanhu vemDC sezvatakaita sezvatakaona vakawanda vachiita kuedza kuti vatore vanhu muMDC vachiti vachiri nhengo yeMDC kana kuti vachiri vamwe veMDC asi vanozviziva vachairman kuti havasisiri nhengo yeMDC. Tinongoti ngavaite zvavanoda kuita mune zvakanaka, vasakanganise vana vasave, vasakanganise basa guru ratiri kuita sebato reMDC. Saka zvavataura zvese izvi tazvinzwa kwekutanga papress conference yavo, zvinova zvinhu zvakati shungurudza kuti munhu wachairman aitadza sei kutaura zvinhu pavanhu vebato kana ranga riri chokwadi, asi totoona kuti ringori danho chete rekuti awane mabudiro angoshaya anovatokonya. Saka isusu tiri kuendera mberi nebasa, tiri kuendera mberi nekugadzirira sarudzo zvatiri kuita.
Pakushanda kwenyu mese kwenguva yese iyi, vakamburatidza here kuti pane zvimwe zvavasingafari nazvo?
Kwete, hapana chavakaratidza kuti havafari nacho kunze kwekuti vairatidzira kuti havagoni kutambira sarudzo kana kuti maresults esarudzo kana achinge abuda. Takazviona paextraordinary congress pavakaita mavotes anoita iwo 9 vamudzuri vachiita 18 vakupe vachiita 118 vamonzora vachiita 883 vese ava vatatu vakagara pasi vakaedza kuti vange vachiovertena kana kuti vachisendeka zvakabuda muextraordinary congress, asi zvakatadza nekuti vana vemDC vanga vasarudza mutungamiri wavo. Munhu asingagone kutambira kuti vanhu vari kuda kuti nhingi atungamire.
Mutauriri weMDC vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo vaMorgan Komichi vakatiudza kuti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari kunyanya kufambidzana neZANU-PF, izvo vanoti zviri kushatirisa vatsigiri vebato iri. VaKomichi vati havana kubuda muMDC asi kuti ndivo vava kutungamira bato reMDC.
Handina kubuda muMDC, ndiri muMDC, ndakutungamirira MDC. What is there ndezvekuti pandataita utungamiri wanga uzura MDC. Utungamiri webato ukaratidza kuti unoshanda zvakanaka munyika, vanhu vanofunduka wofunga kuti utungamiri uri muMDC unoshanda nezanupf. So ndozvinoita chatipinda muMDC. Ipapo patanga tichifamba tatachionekwa sana vaKomichi tatakunzira vanhu veMDC, ndo zvatakaasiri vanhu veZANU-PF, ndo zvatakaramba izvozvo nekuti mutungamiri anga ari ponga yose anga achiwanikwa nguva dzakawanda achidhaina neZANU-PF mupublic. Remember akaenda kuteta Masikati vanhu vakazvirekoda, akaenda kuvajikisi murekodi kuti force vanhu vakazvirekoda, akaenda kumaevents ose anahirose kana independence vanhu vakarekoda. Isake situation vanhu veopposition havazvinzwisisi nekuti from the experience yakaita vanhu veopposition yekuti vakatambirai for the last 18 years yakatungamira MDC havana kumbowanikwa noruzivi vanhu vaZimbabwe vachione vachienda kustate out besides vanga vari prime minister. Havanamboenda kuhiroseka kana kuenda kupi independence besides kani vanga vari prime minister. Hazvidi kuti ukasaenda kuhiroseka uri kuopposition unovenga magamba ehondo simurenga, no, hauvengi. Ukasaenda kuindependence ikotosiyo nazvikuo hautari independence mukenya. But the body language yeopposition vanhu vanhu vanokuona sekuti uri kudhaina nemunhu ari kukonzera maeconomic problems munyika yavo.
Vaimbova sachigaro webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, hurumende inokurudzirwa kuti igadzire mari yemapepa ine madhora mazhinji kuti zviitire vanhu nyore pavanenge vachitenga-tenga. parizvino mari yebepa $100 ndiyo hombe asi yadzikiswa urimi hwayo nekudhura kuri kuita zvinhu. Munyuzde makare sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinoti harisi kuona zvakanaka zvimwe zvivakwa nemaeleveta mukuta iri, vachiti zvose zvinogona kukonzera njodzi sezvo zvichida kukurumidza kugadziriswa. Sachigaro vesangano iri vaAmbrose Sibindi vanoti mamiriro akaita zvinhu akaipa zvikuru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini nyaya yangu yandinayo pano ndinongotiwo nyika Zimbabwe nyika yedu shuwa yatambura asi yakaiswa paalphabetical order here. Mwari dai mapindira Zimbabwe president wedu atonga vanyuson chamisa kutambura kwapera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Takatiza tiri musango nanhasi kumusha kudzokereki Zimbabwe vachamisa dai vatonga nguva yaenda.
Makadi zvenyu vestudio 7. Istanetsewa nezano PF iyo, istanetsewa nezano PF iyo. Hei, izvo takatotiza munyika iyoyo, nhamo mari hamuna, totori kune dzimwewo nyika kutoshanda kutoshavira mhuri. Zano PF yanetsa, toshamisika kuti tingaisudurutse sei. Izvezvi tingoenda kumaelection vakatohwina chekare, vanoziva chitsotsi chavo chese chavanoita. Vanoziva, hatizivi tingaite sei. Hei, vakatiomera, zvakatiomera, tibatsireiwo. Zvino vakangovharira jobho sikale, haana kana mhosva, hatongwi. Vari kuuraya vanhu, vari kungobviswa majere, nguva diki diki kona tobuda mujere. Taneta isu nezano PF.
Pastudio Paul Murisei. ZvemuZimbabwe zvarema, zvarema. Akomana ungati mimi $1 here, $1 riri kutengwa ne 10,000 bonds. Yeah. 10,000 mapepa mangani kuti uzokwanise kubata kana kuti $10 unenge akumanaka. Zimbabwe yakutongoda sezviitwa paSudhani apo kutongoti wamananga toite hondo yoparara nyika yacho then mukomana wopinda wotanga wobhuilda nyika patsva. Zvaoma zvichanaki.
Maswera sei mukoma tanonoka wande never students to the seven mose. Makorokoto kuna Dr. Gaule nhasi vataurawo chokwadi zvinhu zvine musoro. Zvoratidza kuti ZANU PF pache zvayo iri divided.
Apo Studio 7 murisei apo vashamarari vose murisei. Ini hangu vangotaura hangu nevanhu veZANU PF avo ndi vana mavhaza vacho hamene kuti ndiyo here nana mugwada avo nevamwe vose zvavo veZANU PF. Hapana chisingasviki ende hapana nguva isingasviki. Ichasvikawo nguva yekutoti ivo vanotemba navo munangagwa iwavo vanenge vatobvawo pachigaro ipapo. Ende ZANU inenge yatobvawo pachigaro ipapo yose, chikabhineti chavo chose pava neimwe pati. Hapana imbozvizivo kuti Mugabe achasvika nguva yekutoti achatochembera kana kuti achatobvawo pachigaro, achatopidigurwa pachigaro. Pati nguva kana yakwana Mwari vanongozviita oga. Dai anga ari Mwari, Mwari watinonamata chaiko chaiko. Mwari akabudisa vana veIsraeri. Mwari vaimbochinja hurumende yeZimbabwe. Pombopindawo imwe hurumende iyoyo yavachamisa iyi. Kuti ndoyoga yatinotoona itori nemusoro dzimwe zvese izvi angori matakanana. Ndovamwanana vana komichi vakabuda vachitaura panapa Studio 7. Kuti angangori mahombwe ose zvana Congress zvavaita vana Douglas Monson angori mahombwe. Hiti zvekutungamira zvine zodzo. Tenda zvavo.
Pastudio murisei. Mazvinzwa here team Rezan PF? Mazvinzwa here? Hanzi mishini yakafa kweurapa kenzo. Mpilo hospital nekuparere nyatwa hospital. Hanzi mishini yakafa. Imi muri busy kutenga zvikopokopo. Muri busy kutenga mota dzemakampeini. Muchiisa maspika pamusoro pemota kudaidzira pamberi neZANU PF mishini yakafa yekurapa kenza kuzvipataro. Umwe anobuda achitaura hanzi maybe 2 weeks tinoita gadzira mishini. Mune magadzira mishini makutanga kuda kugadzira nekuti hanzi zvataurwa. Ende munotenga mishini yekurapa kenza kwete kutenga zvikopokopo sekunge mufanika vanhu vanopenga. ZANU PF musama kurova zvirema kumasvingo. Musoro wenyu haiti mushe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inoongorora nyika dzinogona kukureteswa mari yeMoody's pamwe chete neInternational Monetary Fund vanoti kurwisana kuri kuitika muSudan kuchakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika dzakavakidzana neSudan kana kurwisana uku kukaramba kuchienderera mberi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro raro reongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking, richiti vanhu vazhinji vave kunyengerwa padandemutande kana kuti paInternet.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Uwandu hwevanhu vari mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa huri kutarisirwa kupetwa kaviri panosvika gore ra2020 sezviri kutaurwa nesangano reUnited Nations. Izvi zvinokonzera dambudziko runoda kugadziriswa nechimbi-chimbi munyaya dzekuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese. Mukutanga kwachivabvu, hofisi inoona nezvekuwaniswa kwechikafu mupasi rose iri mubazi reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, yeUS State Department's Office of the Special Envoy for Global Food Security, yakaronga hurukuro panguva yemusangano weAIM for Climate Summit yaive pamusoro peurongwa hwezvirimwa nevhu hweVision for Adapted Crops and Soils, hunozivikanwa zvakare seVACS. Chirongwa ichi icho chakaparurwa pachishandwa pamwe chete nehurumende yeAmerica, sangano reAfrican Union nesangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization chakanangana nekutambira nzira dzekurima kutanga neAfrica kuzvimhinga mupinyi zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VACS inonangana nebudiriro yembeu dzisingakanganiswi nekushanduka kwekunze nekukwenenzverwa kwehutano hwevhu kuitira kusimudzira goho rinobva mukurima. Nhumwa yeAmerica yakakosha munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu pasi rose kana kuti US Special Envoy for Global Food Security vaCarry Fowler vakati, nhasi kurima kwatarisana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana zvisati zvamboonekwa munhoroondo. Vakati kuchengetedzwa kwechikafu kunonyatsobva mukuti isu tabata sei zvimhinga mupinyi zvose izvi. Chikwata chenyanzvi dzepamusoro-soro mumapoka akawanda anobata zvinobuda mukurima chakapinda muhurukuro idzi chinosanganisira muzvinafundo Lindiwe Majele Sivanda, sachigara veConsultative Group on International Agricultural Research kana kuti SEGIA System Board, Commissioner Josepha Sako vakabva kuAfrican Union Commission for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, Dr. Cynthia Rosenweg kubva kuAgricultural Model Intercomparison and Improvement Project kana kuti EGMIP neColumbia Climate School, amai Lisa Safarian mutungamiri vari mushandi mukuru anoona nezvemabasa mukambani yezveunyanzvi hwekurima kana kuti Chief Operating Officer muPivot Bio, naDr. Robert Reiter mukuru anoona nezvetsvakurudzo nebudiriro muzvirimwa kana kuti Head of Research and Development and Crop Science kukambani yeBayer. Chikafu chinokwanira munhu wese chinobva mukuti nyaya dzakakosha dzekuwanisa ivhu rine chikafu nezvirimwa zvinoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakadaro Dr. Fowler. Asi zvatinowana mupasi rose zvikuru muAfrica ivhu rakaparara, zvirimwa zvedu hazvigadzirirwe zvakakwana kumamiriro ekunze, masangano edu haana kugadzirira zvakakwana. Takaumba mubatanidzwa neAfrican Union neFood and Agriculture Organization nemamwe masangano akawanda kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vakawedzera Dr. Fowler. Vakati Pivot Bio iri kutevera nzira inonakidza yekuwanisa gasi renitrogen risina divi remamiriro ekunze kwarinorerekera richiendeswa kwarinodikanwa chaiko kumidzi yezvirimwa. Vakati Bea ine tsvakurudzo yakakosha zvikuru yairi kuita yekutsvaka zviri kutambudza veruzhinji uye ine zvirongwa zvairi kuita zvekubatsira. Cynthia ari kushanda nesu kubva kuNASA nekuColumbia Climate School panzira itsva dzekushanda nemamiriro ekunze kuitira kuti tinzwisise kuti kukosha kwezvirimwa zvine utano zveAfrica zvinoita sei mumamiriro ekunze. Vakati pachinhanho chiri pamwongo, zvimhingamupinyi zviri mukuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese zvinoenderana nekuwana kwedu ivhu rine utano uye zvinoenderana nekuwana zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Nothing at all.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora, vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kuritungamira. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvi zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeisindebele
Soku isika tisenda